Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi weChipiri 20 2022. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji paTwitter vari kushora vatsigiri vebato reZANU PF mukuimba kwavo nziyo dzinokurudzira kuurawa kwemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti masangano akazvimirira oga anowanikwa munyika dzose pasi pano achibatsira kuita mamwe mabasa asiri kuitwa nehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvinobata varayiridzi kuti varayiridzi vasatorwa nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vazhinji paTwitter vari kushora bato riri kutonga reZANU PF mushure mekubudiswa kwevhidhiyo inoratidza vanhu vakapfeka mbatya dzebato iri vachimba vachikurudzira kuurawa kwemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vhidhiyo iyi inoratidza pachena kuti ZANU PF iri kugadzirira kuita zvemhirizhonga panguva yesarudzo gore rinouya. Vachinyora paTwitter pavo, mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti zvinokatamadza kuti sei mapurisa asingasungi vanhu vebato reZANU PF ava.
SeCCC tikuona kuti ZANU PF yadzokera kuhunhu hwayo yekushandisa mashoko ekutyisidzira nekumbunyikidza vanhu. Pari zvino tikuziva tose kuti vaJob Sikala vakabatwa nemhaka yavasina kupara nyaya yeincitement to violence, asi tinoona kuti vanhu veZANU PF vanoita incitement yeviolence yechokwadi kana kuti kushandisa mashoko asina kururama, asina kunaka, asingatenderwe pamutemo wekuti vari kuda kana kuti pamberi nerufu rwavachamisa zvinova izvo zvinjisiri pamutemo. Tinoona kuti ZANU PF iri kushandisa mapurisa kuti imbunyikidze veCCC, asi kana vari veZANU PF vanosunungurwa kana kuti vanosiyiwa vakadaro.
Saka Advocate Mahere, imimi seTripi moita sei nezvipitika? Munotii pamusoro penyaya iyi?
Isu tinotaura kuti bumbiro remutemo ngariteedzwe. Mutemo unofanirwa kushanda usingatarisi kuti munhu uyu ndeweCCC here kana kuti ndewe ZANU PF. Saka tinoyambira mapurisa kuti vanhu ivavo ngavasungwe. Hongu takaripota, asi sezvamunoziva nyaya Epton Mashayanyika takaimhanara zvakare muna July, hapana chakaitwa nemapurisa. Ezvinezvi tine nyaya dzakawanda dzatakaripota kumapurisa, asi hapana chakaitwa nokuti tinoona kuti ZANU PF inoshandisa mapurisa kana kuti inotyisidzira mapurisa kuti vasabate vanhu vavo, asi vangobata veCCC, nyangwe veCCC vacho vasina kupara mhaka. Saka isusu tinongoti vaJob Sikala ngavasunungurwe. Bail chinhu chinotarwa nemutemo kuti munhu anofanira kutongwa achibva kumba, haafanira kutongwa achibva kujere. Zvinezvi vari kuChikurubhi, zvinova zvinhu zvisingatenderwe nebumbiro remutemo.
Avo vange vari mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadero, mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato reZANU PF hariiti zvemhirizhonga sezvo riri iro rakaunza kusununguka kwevanhu muZimbabwe.
Musangano weZANU PF wava munangagwa nemhomho yevana vemuZimbabwe. Musangano wakavakwa panhovo dzouchenjeri, nhovo dzebudiriro, nhovo dzerunyararo, zvekare nenhovo dzekushandira nyika yedu. na izozo panovo zisi ina dandata uraiz apana novo ye mirishonga saka na izozo msangano we ZANU-PF aushuviri rufu kana kukurudzira mirishonga ye ipi nzira zvayo kugarisana kwevanhu aiwa msangano we ZANU-PF ndo wakarwira nyika ino mukuirwira kudaro msangano waida kuti mugova neurunyararo serwatinarwo zvekare msangano mugova neukunyana nekuyanana munyika yeZimbabwe seya sokuyanana kwatinoita mazuva ose munyika medu mugova nebudiriro naizvozvo hatigoni kuva nebudiriro kana tichikandirana matombo saka naizvozvo msangano weZANU-PF haukurudziri kurwisana zvekare hatitenderi kukurudzira mirishonga kune ipi nzira nokuti takatarisana nesarudzo dzemuna 2023 sarudzo dzinokosha dzichange dzine kukakatana pakati pemapato asi tinoda kuti kukakatana ikoko kugova kukakatirana kwekutsvaka kuti tofambisa sei nyika kusina mhirizhonga mukati asi kuri kukakatana kwekutsvaka nzira dzekufambisa nyika yedu kuenda mberi ndizvo zvinoreva vamunangagwa mazuva ose saka naizvozvo hatina imwe nzira kunze kwaiyoyo.
Avo vange vari mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti masangano akazvimirira anoita mabasa mazhinji uye makuru munyika zhinji, vachiti anobetsera hurumende mukuita mamwe mabasa kuti hurumende irerutsirwe mumabasa ainoitira vanhu vayo. Dr. Kika vataura izvi zvichitevera kupasiswa nedare reHouse of Assembly kwakaitwa bhiri rekuvandudza mutemo unoona nezvamashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO bill. Dr. Kika vanoti masangano akazvimirira oga anowanikwa munyika dzose pasi pano uye basa rawo nderekubatsira vanhu kuti vakwanise kuzvibatsira mune zvimwe zveupenyu kwete kuti masangano aya anopindira mune zvematongero enyika. Dr. Kika vanoti bhiri iri richaunza kutambudzika kukuru zvikuru sei tikatarisa kuti masangano akazvimirira anounza mari munyika inopfuura mari iri kusimwa nevemabhizinisi kana kuti foreign direct investment.
Bhiri iri mutemo unotishungurudza chaizvo sezvizvara zvemuZimbabwe but also semasangano akazvimirira oga. Sezvatagara takataura kubva pakaparurwa mutemo uyu kana kuti this proposed law muna November gore rapera, takagara tataura kuti uyu hausi mutemo wakanaka kunyika kuma citizens eZimbabwe pamwe chete nedemokrasi yedu kana kuti constitutionalism yedu. Mutemo wekuti kana ukapasiswa uchawanika uchikanganisa mashandiro emasangano akazvimirira oga mukubatsira kwavanoita veruzhinji nekuti vachazenge vachisangana nezvimhingamupinyu zvakanyanya kutarisira nyaya dzeregistration, nyaya dzeregulation nemashandiro avanenge vachizoita mumacommunities zvichisanganisa zvekare mawaniro avangaite mari kana kuti zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo.
Kana wava mutemo chamunonyanya kutya kuona chichiitika chii chinokonzerwa nebhiri iri?
Panoitika zvinhu zvizhinji kwazvo, regai nditaure zvishomanana. Chekutanga, masangano mazhinji akazvimirira oga muZimbabwe anoshanda sematrust kana kuti semacommon law universities. Mazhinji haasi mapvo nenyaya yekuti tagara tine matambudziko muZimbabwe nenyaya the ease of kuregister kuita mapvos kana kuti kunetsa kwazvo. Tagara tine matambudziko ekuti mamwe masangano aida kuedza kuregister kuita mapvo vaitadza. Zvino mutemo uyu mutsva ukapasiswa unenge uchitarisira kuti masangano ose akazvimirira oga aregister sepvo. Saka tichasangana nemasangano akati wandei vachatadza kuregister kana kuti vachave nemaregistration applications acharambwa. Saka zvichaita kuti mamwe masangano aripo pari zvino aregere kuvapo kana kuti atadze kushanda. Chechipiri, pane nyaya yeinterference. Minister anoona nezvepublic service, labor and social warfare vari kupiwa mapawa masimba mutemo uyu kuti vange vachiinterfere maerano niku kushanda kuopareta kunita masangano kazvimirira ega tichitarisa atingati ma executive committee kana kuti ma board minister kunoona vachipiwa simba rekuchinja ma board wawa zvinhu zvinokanganisa mashandiro ebasangano akazvimirira oga tinotarisa zvikare ma resources muZimbabwe masangano akazvimirira oga anobva zvikuru sei kumadhona kana tano mutemo wakadai unobvumidza minister kuti vange vachiinterfere kusanganisa kuinterfere nekuti mari inoshanda sei muorganization madhona vanova nekusagadzikana kuisa mari yavo kuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsirike chechina ndechekuti vanhu vazhinji muZimbabwe zvikuru sei takatarisa nyaya dzedzidzo nyaya dzeutano nyaya dzemvura vazhinji vanobatsirika kusangana kubudikidza nemasangano akazvimirira oga pamwe chete nemadevelopment partners Reserve Bank of Zimbabwe inoti iyo mugore rapera ra2021 tine 975 million United States dollars yakauya munyika kubudikidza nemasangano akazvimirira oga nemadevelopment partners tikaisa mutemo wakaita seuyu tinodzikisira mari idzodzo already minister wedu wefinance vachigore rinouya 2023 projection yedu kudevelopment aid iri pa 351 million saka tiri kuona mamiliyoni akati kuti mahundreds emamiliyoni anodona mushure mekunge taisa mitemo yakaoma kudai
Dr. Kika pane nyika here inogona kushanda isina private organizations akadai nokuti tinoona nekunana America kuti akazara anoita basa risingaitivi nehurumende asi achibatsirana parutivi handiti kuziva kuti munoona sekuti Zimbabwe ingakwanisa kuita basa rese here riri kuitwa nemaprivate organizations aya
hazvikwanisiki hurumende pachayo muZimbabwe kana hurumende ipi neipi zvayo pasi rose haikwanise kunge ichisolva matambudziko ese ari munyika pasina zvizvarwa zvemumacitizens chatinoti masangano akazvimirira oga kana kuti civil society muchirungu kungoreva vanhu zvizvarwa zvemunyika imomo zvinenge zvaungana kuti zvidhile nenyaya dzakasiyana siyana vofoma maorganization akazvimirira oga hakuna hurumende inobudirira isina vanhu vemunyika bumbiro redu remutemo we the people rinopa right of association saka vanhu vemuZimbabwe vane kodzero yekunge vachifoma masangano avo kuti vabatsire hurumende yavo kuti vasolve matambudziko avo kuma local communities kwavo kuti zvekare vange vachiita hold hurumende yavo accountable kana kuti kuongorora mashandiro ari kuita hurumende yavo ndobasa recivil society
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunhare kuHarare neStudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvinobata varairidzi kuti varairidzi vasatorwa nedzimwe nyika. Mutauriri weZIMTA vaGoodwill Taderera vanoti Zimbabwe yakashandisa mari zhinji mukudzidzisa varairidzi naizvozvo haingangotarisi vachitorwa nedzimwe nyika zvikuru tichiona kuti vazhinji vavo vati vane madegree makuru. Vatadirira vati kana murairidzi akawana kune mafuro manyoro anofanirwa kuenda kana achida vachiti hurumende ingadzivirira kutizwa nenyanzvi dzayakadzidzisa nekuvapa mihoro yakakwana uye nekuita kuti basa ravo rive nyore.
Varairidzi vazhinji vanogona kuwanikwa vachironga rekuti vabude munyika ino yeZimbabwe vachiinda uko kwavanogona kunge vachitambiriswa mari yakakwana. Zviripo tanonoka ndezvekuti izvo varairidzi kuramba vakatyokera vari pabasa inyaya yekuti vainge vachitoshaya kuti kumwe kwavangaenda ndokupi nokuti kana iri hurumende yedu yanga iri kutibata nekunze kweruoko yenge iri kutipa mari isingaringani nemunhu anonzi murairidzi. Ukatarisa varairidzi vazhinji vatifundei vazhinji vave nemadegree okutanga vamwe vacho vave nemamasters vane madoctorate avashaiki asi ukaona mari yavanga vachipiwa imari inoshoreka zvikuru saka nokudaro Varairidzi vange vakatomirira mukana yakaita sa iyoyi. Kutobuda kwaita mukana iyoyu, varairidzi vanogona kutowanikwa vachinda vakawanda kunyika yeBritain.
Saka vataderera, hapana chamunoshora henyu pamusoro pechirongwa ichi kana varairidzi vakabuda munyika neuwandu hwavo.
Iyo hurumende yedu ndiyo yakatanga kuendesa vamwe varairidzi kunyika yeRwanda. Kutoendesa kwayaiita zvainge zvisingarewe kuti varairidzi vakwana muzvikoro, varairidzi havana kukwana. Nekuti izvo zvichitaura kudai, vamwe varairidzi vane makirasi ane vana vanogona kupfuura makumi mashanu matanhatu uye kutosvika makumi manomwe. Zvichireva kuti izvo hurumende yenge isiri kungokoshesa varairidzi, ichivaremedza nebasa pamusoro pazvona. Saka sazvinoita ndezvekuti kana munhu achinge aona kuti awana mukana anoushandisa. Saka ndinoona nyika yedu ichigona kuzosara isina varairidzi vakawandisisa, ichitozoita varairidzi vekutsvaga, nekuti izvo vazhinji vanenge vaenda. Saka iyo sehurumende ndiri kutoona pamberi apo zvichida ichitozosvika pekuti hapasina uchaenda. Nekuti vanhu inenge ichitove nhange mutange yokutiza munyika muno kuenda kune dzimwe nyika kuti vaende vanowana mabasa, zvikuru kuBritain ikoko kwavari kunzi vanodiwa.
Zvino Zimbabwe inogona kurasikirwa nevarairidzi vakawanda here vataderera? Hurumende ingagadzirisa nyaya iyi sei?
Ini ndinongofunga kuti hurumende kana ida kuti igadzirise nyaya yakadai, kungopa varairidzi mari inokwana. Mari inokwana kubhadhara rendi, kubhadhara chikafu, kubhadhara maschool fees evana, kubhadhara health insurance nezvimwe zvakawanda zvinogona kunge zvichinyuka zvokuti murairidzi agonewo kuvaka dzimba pokugara. Tikataura motikari pamwe zvinganzi kwaava madanha, kuvaka imba chaiko varairidzi vazhinji vanongoroja. Saka nokudaro hurumende ngaingogadzirisa ipapo pemuhoro, ipe maticha mari inokwana kuti vasaende kunze kwenyika. Tinoda fani kuvaka nyika yedu. Inga mutungamiri wenyika ndiye anoti nyika inovakwa nevene vayo. Ngaatipe mari kuitira kuti isu vene vayo tigowanikwa tichidzidzisa vene venyika.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Commission inoona nezvekodzero yeAfrican Commission on Human and People's Rights inoti Zimbabwe yakatyora zvibvumirano zvayakawanda zvekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu zviri muAfrican Charter nekuda kwekumbunyikidza vanhu vanenge vachiratidzira muzvinyararo. Commission iyi yakurudzira Zimbabwe kuti iferefete vose vanotyora kodzero dzevanhu iye igovasunga nekuvavaranga kana vakabatwa vane mhosva. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kunyorerwa kwakaitwa komishini nesangano reWomen of Zimbabwe Arise kana kuti WOZA muna 2013 yakamirirwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHRR pamwe neRobert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights vachinyunyuta nekutyorwa kwekodzero yekuratidzira munyika. Vachitaura nevatori venhausi muHarare, amai tinomuda shoko vanoshanda neZLHRR vati komishini yakatora kuti Zimbabwe yanga iri kutyora kodzero yekuratidzira murunyararo uyewo kuremekedzwa kwemadzimai.
Inonzi communication kana kuti chitaurwa chinotaridza icho kuti hurumende yeZimbabwe yainge yatyora kodzero dzinosanganisira kodzero yekuungana zvine rugare, kodzero yekuratidzira zvine rugare, uye kodzero yatinoti dignity, uye kuremekedza madzimai. Nekuti pesi pavaisungwa ipapa vaibatwa nenzira inonyadzisa isingaienderani nekubatwa kunoitwa madzimai.
Gwaro rakanyorwa neAfrican Commission on Human and People's Rights iri rinonzi Communication 446/13 rinotiwo hurumende inofanirwawo kutora matanho kuvashandi vehurumende vanotyora kodzero iyi pamwe nekuona kuti vanotyorerwa kodzero iyi varipwa. Vachitaurawo nevatori vagarire nao mukuru wehoza mai Jenny Williams vati kunyange hazvo nyaya yavo yakatora makore kuti ipiwe mutongo vafadzwa nezvaturwa.
And so the Zimbabwe government really need to be very straightforward and clear and look at how they're going to redress all the WASM members who attack and persecution of us.
Hurumende yeZimbabwe inofanirwa kubuda pachena yotiudza kuti ichaita sei nenhengo dzehoza dzakachorerwa kodzero dzavo.
Amai Williams vati sesangano rinorwira kodzero neutongo hwejekerere vachange vachizoenderera mberi nekushandisa nzira yekuratidzira kuti vazivise zvinyunyuto zvavo. Gweta uyewo vachirwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iteerere zvabva kukomishini yeAfrica iyi.
Asi kuti zvinhu zvataurwa zvinoitawo kuti seZimbabwe senyika inogara nedzimwe nyika dzinekodzera zvotevedzera nekuongorora nekuda kodzero dzevanhu izvo kunyara pakati pevamwe vayo. Saka nekuda kwekunyara ikoko Zimbabwe inogona kuwana kutora matanho.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kune gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kana munyori mukuru mubazi ramai Virginia Mabhisa sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Gwaro rakabudiswa nekomishini yeACHPR inoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yaive yambonyorera kukomishini iyi kuti isatambira nyaya yehoza ichiti sangano iraigona kushandisa matare munyika kana vaive nenyunyuto. Nyika dzinogona chete kuenda kukomishini nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kana vamboedza dzimwe nzira dzinenge dzirimo munyika yavo vakaona dzisiri kushanda. Sangano rehoza raive ramboenda kumatare munyika uye matare achiti vane kodzero dzekuratidzira asi izvi zvanga zvisina anoteerera sezvo nhengo dzesangano iri dzairamba dzichisungwa kana kurambidzwa zvachose kuratidzira izvo zvakazovapa kuti vaende kukomishini iyi. Komishini yeACHPR inoumbwa pasi peAfrican Charter iyo inotara zvinotarisirwa kubva kunhengo dzemuAfrica dzakasaina chibvumirano ichi. Zimbabwe yakasaina mugore ra1986. Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change nderimwe riri kurambidzwa kuita misangano kana kuratidzira nemapurisa achipa zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinova zviri kushorwa nevakawanda munyika nekunze. Vaziyambi vanogara vachiti havo havaudze mapurisa zvekuita. Kupomerwa mhosva yekumbunyikidza vanopikisa kwakapa kuti America itemere zvirango mumwe mukuru wemapurisa vaStephen Mutamba muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. MuNewsday, gurukota rezvemari vamuchuli Nwiwe vanoti hurumende haina mari yokufambisa mapazi ehurumende gore rinouya. Vanhuye vakataura izvi mushure mekushorwa nenhengo dzeparamende dzakanga dzanzwa kuti mapazi ehurumende haasi kuwana mari yakakwana kuti aite basa rawo. Bepanhau reEFE rinoti majaji edare rapamusoro muLondon ati chirongwa chehurumende yeBritain chekuendesa vapoteri kuRwanda mapepa avo achiongororwa uri pamutemo. Mutongo uyu wauya panguva iyo mutungamiri wehurumende yeBritain Varish Sunak vavimbisa kugadzirisa zvekusafamba zvakanaka kwebasi rezvekupinda nekubuda munyika kana kuti immigration. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7. Ini ndini muono unenge wakatisiyanei nevanhu. Handioni chakaipa inini pakuti mushandirwi angakweretesa mushandi wake mari. Maministers nemaMP ayo ikodzero yavo sevashandi kukweretesa mari. Asi chete kungoti inyika yedu yaipa yakaipa isisina mabasa. Mushandi anotikwereta mari kumushandirwi wake achizobhadhara padiki nepadiki. sekuwirirana kana kuti sekubvumirana kwavanenge vakaita. So mari dzakatorwa nemaministers nemaMPs hapana muromo unombofanira kutombomuka. Nemi munoshanda paOK, nemi munoshanda kumasecurity guard, kweretaiwo mari kumabasa kwenyu kana zvichibvira. Hapana chakamboshata kuti hanzi maministers ngaakweretese azokwereteserwa chii mari. Mari idzi remember kuti chikwereti chaachadzosera ega munhu iyeye. Saka imi chamakuita kuchemedza ichii nai vana veZimbabwe?
Vamunangagwa vanambogara vachema, vamunangagwa vakazvifumira vane zvinhu zvavo, havambochemeri kuenda kumaBritish kana vanozvidzira vachiguta muchiti ngavatemegwe zvirango. Zvirango zvichirwadza imwi munotambura. Avo vanhu matop officials vane mari dzavo, vakafuma kudhara, havambozivi chinonzi kwai kuvata nenzara kana kunzi chipatara chinodhura. Zvinongodhurira imwi munowawata pasodo 7 muchitengesa nyika yenyu henyu nokuda kwenjere shoma.
Ko, ndaiona sokuti ndini ndega ndiri kushungurudzika muZimbabwe, mwana anonge asina abereki. So ndiri kuona sokuti takawanda vanhu vari kutora maadvantage ekutange vaningira kuti oh this guy or oh, this girl haana abereki. Saka let us colonizing and abuse nekuti haana anokwanisa kumiririra. Handizivi hatina here vanokwanisa kutimiririrawo apo, bcause tiri kushungurudzika zvakanyanya. Ende mwana wese asina mubereki taifanira kuti timbotaura chinhu chimwe chete, tombomacha tamacha tichitaura kuti tiri kuchorerwa kodzero dzedu. Hationi vanotimirira kuti vanzwe kuti tiri kudhibana nemachallenges akakura zvakadii, because tiri kudhibana nemabig challenges. One of them akaabhuzwa zvakakurisa zvisingaiti. Saka ndaifara chaizvo chaizvo kana tikaona vanotirwira kodzero dzedu. Namba dzinoti 0652273529 tiri apo pachipinga pavhireji repamaronga. Rewe division nevamwe vese vanokwanisa kurwira kodzero dzedu, musumuke nouwandu hwenyu, munzwe zviri kusina challenges ari kudhibana nevanhu. Onai kungo mwanasikana arepwa. Iadvantage yekuti hana pana vaberekika. Ndatenda zvangu.
Nyika dzose dziri pasi peutungamiriri hwechitema, muchaona kuti zhinji dzachona kugara nakugara dziri kuendawo muekonomic crisis, nenyaya yokuti utungamiriri hwechitema vanosapotana pakuita zvinhu zvakaipa. Ndosaka muchinzwa kuchinzi nyika dzomuAfrica dzati masanctions ngaabviswe. Nyika dziri musadhake dzati nyika kubva rini vana veZimbabwe vachitambura zvinozikamwa nachero naPresident weSouth Africa, asi hatisatambonzwa kana President weSouth Africa achitaura kuti Munangagwa rega kuuraya vanhu, Munangagwa rega kusunga vanhu vasina mhosva. Hatisatambozvinzwa kana Sadhaki ichitaura izvozvo, asi inokwanisa kutaura kuti masanctions ngaabviswe. Kureva kuti wakosha ndiMunangagwa kudarika vana veZimbabwe, maordinary citizens. Izvi handioni kuti utungamiriri hwechitema huchazofa hwakaita zvido zvavanhu pamwoyo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji paTwitter vari kushora vatsigiri vebato reZANU-PF mukuimba kwavo nziyo dzinokurudzira kuurawa kwemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti masangano akazvimirira oga anowanikwa munyika dzose pasi pano achibatsira kuita mamwe mabasa asiri kuitwa nehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvinobata varayiridzi kuti varayiridzi vasatorwa nedzimwe nyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mune Jayaguru, Chris Gande nendau dzeEastern Development.